Vakasaru zikuwa kubachara kadenga ya kakunda vamwe makwikwi evane usope kana kuti Miss Albinism muzvare Angela Dube. Varu kuru zira Zinsek ne Cambridge kuti pavanu nyora mapepa ebvunzo vakoshese kodzero dzevasope sezvo vachinetseka kuverenga mavara madiki. Vati zvakakosha kuti mabodi maviri aya eZinsek ne Cambridge kana onyora bvunzo onyora nemavara akati kurei kuitira kuti vane usope vakwanisewo kuverenga bvunzo zviri nyore. Muzvare Dube vari kuita zvidzidzo munyaya dzeuminzha mune zvekudya kana kuti food technology paMidland State University uye vanoimba vachiitawo zvekuratidzira hembe kana kuti modeling. Vakasarudzwa pamwe chete namuzvare Dube vaLodwin Rimire vanova Mr. Albinism vari kuita zvidzidzo munyaya dzezvemishonga kana kuti pharmacy paUniversity of Zimbabwe. Varimire vanotiwo vane usope vanodawo mafuta ekuti vazore kuti vasagume vabatwa nezvirwere zvegomarara.
Izvozvi matemperatures ari kuita achikwira nekuda kweiyo global warming. Masunscreen lotion ndiwo mafuta iwaya anodzivirira zuva, anodiwa ende akakosha. Izvozvi tine vatakaluza vakawanda hama dzinotondirwadza mumwoyo ndikazvifunga. Hama dzangu dzakawanda vane albinism vakafa skin cancer nekuda kwekuti exposure kuzuva yanga yadi yakanyanya. Saka ndo zvinhu zvatida kuti tikakwanisa tikwanise kutsvaga masunscreen lotion kana kuri kune maorganization anouya achiuya achidi achitibatsira that tinoendesa masunscreen lotion iwayo especially kumamisha kunzvimbo dzisati dzatisimukirei nekuti ikoko zvinonetsa kuti uwane mafuta. Mafuta
ko mafuta aya anoita mari chaizvo? Tabvunza varimire.
Iwaya hezvo haana kuchipa, anodzi anotidhurei. Ndine sunscreen lotion yandakabva kutotsvaga wamanjimanji ndakaona yaiita $10. Imari yakawanda zvekuti vese vanokwanisa kudii, vanokwanisa kukwanisa kutenga mafuta iwayo. Mamwe acho masunscreen lotion anotodarika $10 iyoyi, mamwe acho anotodhura, mamwe atori kuma $25 zvichingoenderana neskini neganda rako. Asi tinoimba kuti nerubatsiro rwemamwe maorganization uyezve nekuunganidza kwatinge tichiita maresources tinokwanisa kusvika kuvanhu vakaita seivavo.
Izvi zvatsinirwawo namuzvare Brenda Mudzimu vanotungamira urongwa hweMiss Albinism Zimbabwe.
Ndingangoti ndinokurudzira hurumende kuti ikwanise kuunza zvimwe zvirongwa zvinenge kupa masunscreen lotions pachena, nekuti vanhu vakawanda vari kufa necancer vanorarama nealbinism. Uyezve ndinokurudzira kuti kungewo kune cancer screening, kuongororwa kwemakanda evanhu vanorarama nealbinism, nekuti izvo ndo zvinonyanya kutinesawo kunyanyanyanya sezvinongoitwa vamwe vese kuti vanowaniswa mishonga yeHIV and AIDS. Vanoitwawo kupfurikidza kutariswa zvibereko pachena, ndizvo zvakanyanya kutikoshera izvozvo.
Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau mavhiki adarika kuti munyika mune vane usope zviuru zvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 9753.